ndaka kuona Ndaito nandapisa lobona Uriwe murora Izwi rangu ropfara shoshoma Shoshoma Muiri wangu odedera yeah. Mashoko wangu ndoka kama Ukandise kerera Ukandinye mwerera Pardo sandikanganwe rudo rwangu harutengeke runodada rukendenge oh mi amor dali wangu love you wangu sweetie wangu kamula mayesi hoyo muti wakaberekera michero pachifuva cha